A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Sunday, February 27th, 2022. And this is the special edition of Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
We would like to inform our listeners that because of the upcoming by-elections on the 26th of next month, we will be broadcasting live this special edition of Live Talk every weekend.
And as usual, you can reach us on this number, +1-202-619-3299. That's our studio number for you to be on the show. And we'll call you or send your number on our Facebook pages right now. And also remember to share, like, so that others who are not on this program can also watch.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
And these are also our Facebook addresses, that is our Facebook pages, VOA Zimbabwe and VOA Shona, and of course VON Ndebele, where we are streaming live right now.
And thanks once again for joining us. You're listening to this special edition of Studio 7 Live Talk, where we will be speaking about the upcoming by-elections.
This weekend has been full of events as the two main political parties, the ruling ZANU-PF and the opposition Citizens Coalition for Change, had big events yesterday and today.
Yesterday, we saw the ruling party, the ZANU-PF, holding an event in Kwekwe, where President Emmerson Mnangagwa held a huge bumper crowd.
The opposition CCC was supposed to hold a rally yesterday in Gokwe, but police, who had earlier given them the go-ahead, dispersed a huge crowd that had gathered to hear the CCC leader Nelson Chamisa speak.
And today, news that we're just receiving is that there was a sad news in Kwekwe where one person was killed while attending a rally that was being addressed by the Coalition for Change President Nelson Chamisa. We are going to give you more details on this event and more development as we get them.
Yes, and as usual, we are also going to have our guests and experts who are going to walk us through these events and help us analyze the situation.
Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Special program yatinayo pamusoro pemabai elections achange ariko mwezi unouya. Tichange pachirongwa chino titarisa isu gadziriro irikuitwa nemapato akasiyana siyana emunyika kuedza kutsvaga rutsigiro kuti vawanikwe ivo vanhu vavo varikuvamirira vachivhoterwa mumabai elections umu. Takaona nezuro bato rezanu-PF richiwanikwa iro richiita musangano mukuru Mukwekwe wanga uchitungamirwa nava Emmerson Mnangagwa vebato irori. Tikaona zvakare vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change vari kuGokwe uko musangano wavo wakambomiswa, asi tikazoona zvakare vanhu vachiedza kuti vasangane vachiedza kuti vawanikwe vachiteerera kubva kumutungamiri wavo, tikaona zvakare vachidzinganisirwa nemapurisa. Nasi taona bato iri Citizens Coalition for Change richiita zvakare musangano Mukwekwe uyo watanga zvinenge zvanga zvakanaka, asi tazoona kuti medzisiro yacho pazoitika mhirizhonga. Apo tiri kunzwa kuti vamwe vatsigiri vanonzi ivo ndeve ZANU-PF vawanikwa ivo vachiuya vachikanganisa musangano uyu. Kusvika panguva yataenda pamhepo, tiri kutotambira mashoko ekuti pane munhu mumwe awanikwa iye achishaya pachiitiko chanhasi kuKwekwe. Saka tichange tiri kuwanikwa isu tichiona zvanga zviri kuitwa ikoko kuKwekwe, uyezve tichinzwa nevanyarikani vedu kuti zvinorevei zvatiri kuona zvemhirizhonga iri kuitika pari zvino. Chris.
Yebo Mavelasa balaleli siya divana njalo kuhlelo lwethu lwe live talk lamhlanje ke si live emoyeni sixoxa ke ngendaba yama by elections kusukusela ke kuyona le iviki kuze kuyedlula ke ukhetho lwama by elections sizaba siliphathela ke uhlelo lwethu lonalolu olwe live talk special edition njengoba sisitsho nje uhlelo lolu ngolukhangela ke ukhetho lolu olwama by elections lamhlanje ke silendaba eziningi eziphathelane lohlelo lolu ikakhulu okwenzakale lamhlanje izolo ke siyabona ukubana bekule ndaba kade isenzakala kade kule amarali amabili ekhwekhwe lasegogwe egogwe ke yikho kade kumele kube lo mnumzana Nelson Chamisa webandla ke eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change uthe ke esefikile ukuthi akhulumele abantu amapholisa acitha umbuthano wakhe ngokuphosela ke itear gas basebenzisa lezinja bahaza ke lamanzi okuthiwa ayababa amanzi akhona abantu bagijima bagcwale indawana yonke kodwa ke abamanga khonapho bazamile ke ukuthi bambone umkhokheli wabo bamgijimela kwaba yikhonoko kodwa ke ekhwekhwe umongameli Emmerson Mnangagwa yena wenze umhlangano wakhe ogcwele abantu abaningi ababuye bezolalela ukuthi ubesithini ye simzwile ukhulumeke indaba eziningi eziphathelane lokuthi ke indaba enkulu ekhanya emqoka ayikhulumileyo ejabulise abantu bedolobho lekhwekhwe yikuthi ke kuthiwa ke inkampani ye Zisco Steel isizavulwa ye uthena imali isikhona i 460 million yokuvuselela ke iZisco Steel wasekhuluma ke lokunye umbalwa ugoqela ke ukusola umongameli webandla leCCC esithi ke ibandla leli ngelabantu abalobudlwangudlwangu abayizikliwi lokunye okunjalo ye silabo ke abaza siphathisa ke ukuthi basixoxele ukuthi lamhlanje kwenzakaleni esizwa kuthiwa khona emhlanganweni weCCC kulomuntu obhubhileyo ha silusizi kakhulu ye kodwa ukuthi silitshele ukuthi kahle kahle kwenzakaleni sizadinga ke iziphathamandla zebandla leCCC ukuthi zisitshele ukuthi kahle kahle kuhambe njani njalo silabo labezana uPF labo sizaxoxa labo ukuthi basitshele ukuthi kwenzakalani kubandla labo marvelous
Chris I think let's now take a look and listen to what we are seeing happening in Kwekwe. I had the opportunity to actually speak to one of the candidates for Kwekwe, a young lady called Judith Tobaiwa, before we go to the other videos showing us what happened in Kwekwe today. Let's take a listen to what she said in Shona. She's promising the people of Kwekwe should she be voted in.
Chiri pamoyo penyu ndezvipi semumwe achange akamirira sangano reCCC muKwekwe Central.
Chiri pamoyo pangu ndezvekuti tinochisandira mutemo nezviri kuitika mararamiro atiri kuita muno muKwekwe Central.
Zvinenge mupinyi zvamuri kuona zvekusangana nevanhu imomo ndezvipi.
Zvimwe zvacho ndeizvizvozvi zviri kutoitika zvamunoona sisi tichitaura kudai magetsi aende handizivi kuti chikonzero chaita kuti magetsi aende chii ndozvimwe zvezvimwe zvinhu zvatinenge chida kunotarisa mukatarisa mukwekwe izvezvi hatina mvura tinotorarama nemvura yekunaya magetsi aenda saka izvezvi hatizivi kuti torarama nei saka chimwe chechunhu chatinoda kunochinja kuparliamendi kana ndazopinda ini muzvare Judith Tobaiwa ndinoda kunonzwisisa kumakurukota edu kuti chinomboita kuti magetsi aende chii nokuti isusu taimbofunga kuti kana tikange takuita zvekujusa magetsi haachaendi zvino iko zvinezvi tiri kungojusa magetsi ari kuenda mvura chai chai taifunga tikaisirwa mamita yekuti tijuse mvura haiende but mvura iko zvino mukwekwe tatisina kana dambudziko rekuti mvura inoenda but iko zvinezvi mvura yakutenderera nemagetsi takutoverenga kuti kana magetsi akaenda nhasi tobatawo kuti magetsi adi aenda saka takuverenga kuti mvura yakuenda in the next 2 days. Vana havasichaendi kana kuchikoro. Hachazivi kuti ndo korona here, korona yakarova kunyange nematicha here, korona yakarova kunyange nekunodzidzira vana vedu. Zvakutishungurudza isusu muno muguta rekwekwe nekuda kwekuti muno muguta rekwekwe kunoitwa zvemining vana vazhinji vasingachaendi kuchikoro vakumhanyidzana kuenda kumakomba kunochera zvinova izvo ravadambudziko rakuti wandira kuti magetsi hatina mvura hatina vana vachaendi kuchikoro zvese zvakuti wandira torarama sei munzvimbo yekwekwe
tombotarisa pamataura panyaya yekorona yakamira sei imomo mukwekwe
muno mukwekwe mastatistics ekorona tinango yende bati chinondishamisa ndechekuti marali anoitwa zvikoro zvakavharwa zvinorevere kuti vanoenda kumarali havarohwi nekorona asi vana vechikoro vari kunzi havaende kuchikoro muno mukwekwe kana tine vana vakambobatwa nekorona kuzvikoro i1 or 2% yevana vakabatwa nezvikoro nekorona kuzvikoro asi kumarali hapana anobatwa nekorona inongobata kuvana chete vari vachienda kuchikoro zvinova izvo zviri kutibata sevagari vemukwekwe sevagari vevana vemuzimbabwe again noti kwekwe chete zviri kubata nyika yese asi mukwekwe chinonyatirwadza ndechekuti mune nhau yezvekukorokoza vana vese vakutizira kuenda kunokorokoza uyezve mune nhau yemutoriro iri kusvitwa nevana nekuda kwefodya mbanje zvese zvakuitika muno vana they are now uncontrollable hachakwanisi kukontrola vana nekuda kwezvese izvozvi saka chikumbiro changu ndechekunoti kana hurumende ingatiwanirawo zvimwe zviri nazvo kuti vana vedu vadzokere kuzvikoro vatipe protection yekuti vana vakwanise kudzokera kuchikoro kana vachikwanisa kupa protection nevanhu vanoenda kumarani ngavachipawo protection kune vana vedu vaende kuzvikoro
aiwa tinotenda
thank you so much
asi tisati taenda chitaurai zvakare muuye uchidze kuti vanhu vanovhotera papi semunhu ari kutsvaga uritsigiri kwamuri ikoko
muno mukwekwe tine macenters atinawo 1 izvezvi kune chirongwa chekurejista kuvhota chiri kutenderera nharaunda yese yekwekwe muzuva ranhasi nezuva rakapfuura rane zuro vanga vari mumasasa vari pamusha wezayoja church ndopanga pachirejistirwa kuvhota kwoitazve mangwana acho vanenge vari kuward 6 vachatenderera mawards ose vachirejista kuvhota uyezve kanazve takuenda kunovhota tichange tine masenders edu kwatinovhotera mukwekwe tine masenders 36 ekuvhotera so masenders iwayo ndo atange tichienda tichinovhota isusu bato rangu randinobva rinonzi CCC citizen coalition for change kuti zvinhu zvose zvishanduke magets ari kuenda mvura iri kushanduka zvese izvi tikwanise kuzvichinja handei tinovhotera muzvare Judith Tobaiwa patriple C inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa citizen coalition for change
aiwa tinotenda ine mufaro
We're hearing there, Chris, from one of the candidates from Kwekwe, Judith Tobaiwa. As you could see, the screen was black because the electricity had actually gone, which she said is one of the problems that she hopes to rectify should she be elected as an MP in her area. So she, while we were having the interview, the lights went off. But she continued to give the interview to say, hey, this is what is going on in my constituency and this is what I want to fix. Over to you, Chris.
Yebo mavelasi hayi siyabonga ke simzwile ke unkosazana Judith Tobaiwa uTobaiwa ngomunye owabalabo abancintisayo emele ibandla le Citizens Coalition for Change emele ke isigaba sekhwekhwe limzwile ke ukuthi ukhala ngokuthi umumo kaumuhle yikho ke ethena asukume avotelwe aphathise ikakhulu udaba lokucitshwa kwamagetsi ye abasanda sixhuma ke si ku live talk special edition we live talk ke zaba silipha indaba ezokhetho nxa lifuna ukuthi listinte lingaya ke ku Facebook page VOA Ndebele VOA Shona le VOA Zimbabwe listumeleke inombolo zenu silithinte sixoxeke emoyeni marvelous
Aha, Chris, tiri ipapo rega itimbo utarisa shuri kuitika apa ma Facebook pages edu. Tinoona kuti parizvino ndirikuona pana Tawanda Losi arikuti please keep it up. Ma Pierre George arikuti keep up the good work. I'm watching you guys from Pretoria. Ndiri kuno ku Centurion. Knowledge Moyo arikuti makadi iko ku Studio 7 va Richard Moyo. Varikuti please call me vachibva vapa namba dzavo. Ndirikuona zvakare pana Farai Nyamushwe aripana arikuti tete mavi maswera sei aiwa atisi kufara nekurohwa kwaitwa vatsigiri veCCC nevanhu vezano PF aiwa ndozva ari kutaura pari zvino. Farai Nyamushwe ari kuti I'm watching you from Pretoria. Ashley asigari kuti vana veZimbabwe tatambura UN ngaipindire. Vitalis Musaigwa ari kuti sadly one person has suffered fatal injuries at the Yellow Kwekwe where Zano PF unleashed an egg of violence in the middle of President Nelson Chamisa's speech. The deceased name Ndovati withheld was pierced in the side. The Zano PF ari kuenderera mberi nezvavari kutaura. Crispin ari pano zvakare ari kupata namba yake kuti tifonerei. Ndiri kuona zvakare pana Malani Muchua ari kuti we are busy sharing, so we also ask you to please share this live so that those that are not on this program can also benefit to some of the news that we're just receiving coming in from those that are preparing for the by-elections that are upcoming in March, on March 26th. Freeman Chazawachira Kutindotenda Nekuti Pachirongwa Varkufara Nechirongwa James Mukucha Arkuti Zisco still Anzi Ikavura chaive chaita kuti ya imbovharwa chi ndozva arikutaura Richard Moyo arikuti chiitiko chaitika kukwekwe hachisi kutifadza zvachose. Kuona vanhu vachikuvadzwa vamwe vachitowanikwa vachirasikirwa neupenyu izvi zvatirwadza. Chris, so we're hearing there from some of the followers on VOA Shona Facebook page. They are actually just saying some of them are happy that we have this special program, while others are saying they are very unhappy with what they saw happening at the ZANU-PF, at the CCC rally in Kwekwe today, where there are allegations that members of the ruling ZANU-PF attacked the members of a Citizens Coalition for Change who were being addressed by their leader, Nelson Chamisa, earlier on today. Chris.
Yes, marvelous. There's a story in the Standard, in today's Standard, that is making the rounds, and some people are saying it's chilling, the statement that was made by Vice President Constantino Chiwenga yesterday when he addressed a crowd. Not sure where it was. Let me check. But anyway, the statement that has led to people to complain is that the vice president said those who are in the opposition and most likely the leader of the opposition, they were going to be crushed like lice. And he he gave an example that you, when you're crushing a lice, you're crushing lice, you take a stone, put it on top there and crush it. So people are saying such sentiments are very dangerous, marvelous.
Apo tiri kunzwa zvekutaurwa naChris, takamirira isu kunzwa kune vanyarikani vedu vari kuuya ipo pano pachirongwa kuti tizeye tichiona kuti zvii zviri kuitika pari zvino. Ndiri kunzwa kuti tina kola vari parunhare pari zvino. Halo kola.
Halo.
Tiri kutaura nani, muri kupi?
Ndonzi Simbarashe Munyere, ndiri kuKwekwe.
Aiwa, tinokutendai mukoma Simbarashe, ichokwadi. Manyora zita renyu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Titsanangurewo kuti manga muri pachiitiko chanhasi here.
Hongu, ndanga iripo.
Tiudzeiwo kuti zvafamba sei.
Ndangozoona vanhu vaive kutanga kuputira matombo. Asi ndanga ndakatomira kumberi kustage chaiko chaiko. Saka tanga ndatanga kuputirwa matombo. Ndotema ndazobvawo ngekupindo kupi mudzimba kuti ndiwane pekuti pekuhanda. But pandaona munhu wani achitopfuura pandiri akuwara ini medical team yaka iripo ndiyo atozotora munhu iye akamuendesa kupi chipatara.
Saka pari zvino imomo mukwekwe makamira sei mushure mechiitiko ichi zvazofamba sei?
andina angu kuona violence yaitika msuri me chiti kutibose after kukwa chidigiri after kukwa chidigiri then president of us declared a stage nivatanga kupa speech
panezwa taurwa na vachamisa zhija mabata zhamuru kutaura imi kuti aiwa zvatifadza panezwa vataura pachitiko chanasi
Ini wachanisa za wataura za ndifadza. Ndichikuti waroda kuzofera. Nika paenga hili. Nukutanga. Waroda kuzofera kumadole for two. Waroda kuzofera kumadole for two. Zimba yeka zimira yega. Zimuwanu kwa mkwekwe. Zisaenda kufi. Kune mwudzime zimba. Asi zie zimba benefita na warubai. Warimu zimba yekwekwe. Waroda wapurumza zimbatika. Awana kupurumza zindu zinga batiki.
Kwa imi vata urere pa msoro paka kukosha kwa kaita kunyoresa kufuta nejimweo?
Ya, kukunyoresa kufuta wana nukutuwa rejese kufuta. Wana wafutile batura wa sisi. Ni wata wana kutu batura wa sisi. Iwa weka ndo wachiriji wachiri lead. Then awamwe ndo wacha wano ndo wacha sarunda. Wachunga mire wawanoda. Awasi wana sarudzo chunga mire asiva wajabamu wachunga mire wajabamu mo masitizin. Zaka izuzu zaka kusha izuzu kuti masitizin zindi wajasarudzo wana wana wamiridi. Awasi wana sarudzo wana.
Mangamuri ipo ere nezuro imomo mkwekwe pakaitika rally ye Zano PF. Zizwa maka wana imomo?
Nangandiri moza kumbadu kurale angwa anila kwenye.
Asipane msiano ere ya munga ati munoona imipa noit kwa gungano re Zano PF kosu yao gungano re batu re nipane misiano ere
wangu ulipo msiano mkuru
ndewe
msiano ulipo ndio kuti wanaweza nitevu wano vakunzi mboza katia na siana wachuhuya kuzo itarali asi msiano we CT ndio kuti rali ino itu kwa newagari mungu haiti ni rali newagari wano pakuri wana wangari parali mkwe kwinasi wangari wano we mkwe kwinasi Anga sira gari wiku shumbi, anga sira gari wiku bing, asa anga ra gari mkwekwe. Zafia rene Zani PF. Zani PF zaka wana zutima za hii chakura wano. Mabazi anga za wanda ipacho kushinoye mwarari. Ndiyo msiano ulipo.
Aiwa, atino kutenda icha izo mkoma uyeje musatumava panare. Mungati mi uvamucha vote era kuti vature zhinzimbo zvema MP nemakanzura. Murikuda zvizva mungada kuti vanzwe zvamungada kuti kana vachinge vapinda panzvimbo vakwanise kunge vachikuitira mukwekwe imomo.
Inini mukwekwe sendra. Muna ndino votera kukwekwe sendra ndichuti. Ndiye muna ndino votera. Chekutanga chandinokumbirisa kuti akwanise kuitira vanhu ndichiri kuti izvizvi mvura iri kukwira yakakwira zvisingaiti saka akakwanisa kudeza marete emvura vanhu vanomufarira ipapo ende anenge atidetsera zvisingatomboiti bcause marete akakwira zvisingaiti mwedzi unoyu akangopinda pakabviswa makanzuro edu ealliance kuchiswa amonzwe mvura yakakwira zvisingaiti
Aiwa, tinokutenda ichaizvo mukoma manyatso tipa zvamaona zvichitika ikoko kwekwe muvenezu varakanaka.
Ndinokutenda.
Thank you there, Chris. We're hearing from one of our callers who actually wrote on the Shona Facebook page earlier on. His name is Simbarashe Muhunyeri. He is saying that he was actually at this event that happened for the CCC, and he said when he realized that there was violence, he just ran and went home, so he wasn't injured. But he was just comparing that what he has seen, that there is a big difference between the rallies that are conducted by the Citizens Coalition for Change and that for the ruling party, because he says yesterday when he was in Kwekwe, he saw a lot of buses coming, but today for his own party's rally, there were people from Kwekwe itself.
Yes, thanks, Marvelous. We have our first guest, Tawanda Dzokora. But before I go to Mr. Dzokora, just a quick announcement. We just getting news from the CCC that 17 people have been hospitalized during the violence that erupted earlier today, where one person apparently lost his life. And by the way, Mr. Dzokora is a member, an official, I can say, of the CCC. Mr. Dzokora, welcome to the show.
Thank you very much, and Magadi Muria Zimbabwe Akatere.
Oh, thank you so much. Mr. Dzokora, I'm sure you are privy of what happened today in Kwekwe, where we understand there was violence. Can you give us what you have heard so far about this unfortunate incident?
Yes, I'm privy to the extent that yesterday in Gokwe, ZANU-PF attacked our members, and the police, in collusion with ZANU-PF, stopped our rally there, and President Chamisa could not have address people in Gokwe as he had been authorized to do by the High Court. So we saw the police and ZANU-PF both colluding to go against a High Court order. And then in Kwekwe today, we know that ZANU-PF came to our rally, and at least 40 people, 40 members of ZANU-PF, both known, of course, known to the people of Kwekwe, bought our T-shirts, and they mingled within the people that were at the rally. And at a certain, obviously, arranged time, they started attacking our members. And this happened in broad daylight. And unfortunately, one of us, our member, has lost a life. May his soul rest in peace. Totine matambudziko ku muri yemunhu arasikirwa asati vakwanisa kutaura zita remunhu wacho nekuti pamwe asati vazivisa hama dzacho. But what we are seeing here is an orgy of violence every time when the CCC is having an event. And yesterday, whether it is a coincidence or it is by design, we saw Vice President Chiwenga claiming that he's going to crush the CCC. And then today, we see CCC members being crushed. We see CCC members, their rights being violated, people being attacked. And the police are there, police were there, nobody has been arrested. So you can see that this is a premeditated thing. This is something that is being arranged. Everyone is trying to stop President Chamisa from addressing the people of Zimbabwe, from interacting with the citizens, and it's very unfortunate. We saw yesterday Emmerson Mnangagwa holding his own rally, and there was no violence whatsoever. Today we are in Kwekwe, and they are orgies of violence. And this is uncalled for. This is unfortunate. We shouldn't be having any of this if Zimbabwe is a democratic country, as Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF want to claim.
So are you having the actual details of how the violence broke out? Because if you are in a crowd and then you attack some people, you are surely going to either be caught, apprehended, or, you know. So do we have information that the attackers were arrested?
We don't have that information. I don't think there was any willingness by the police to arrest anyone. If they wanted to arrest anyone, they would have definitely arrested someone. And I understand what you are saying, that these people could have been caught. But that shows you that this was not a random incident. This was a well-planned something, a well-orchestrated operation, and the people knew exactly why they were there. Those people knew why they were there and what they were going to do and how they were going to do it.
Chris, maybe let's just take a look at those scenes that we saw coming in from Kwekwe today, where some of the CCC members were injured, and unfortunately reports coming in from the ground are saying that one life was lost. Let's just take a look and see, but I understand we have a caller. Maybe let's go to our caller and then take a look at what was happening on the ground in Kwekwe. Hello, caller.
Makadini zvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Ini ndinodzi Tawanda Los, ndiri muno muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda, taona maisa azitare nyupa VOA Shona earlier on. Enderai mberi nenyaya tinzwi. Taurai pfungwa dzenyu.
Ichokwadi, tiri kuona munyika muZimbabwe muri kuitika mhirizhonga zvikuru sei iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Tiri kuona kuti vatsigiri vanenge vari kubhadharwa mari nevakuru vavo kuti vakonzere mvonga mvonga. Takaona nezuro kwaka nemusi weSaturday kwakaitika mhirizhonga kuGokwe. Kwaita kuti Harare navachamisa, Harare yakamiswa nemapurisa, pakauya mota dzinomwaya mvura dziya namapurisa. Vachitandanisa vanhu kuti vachamisa vasaite Harare ikoko. Zvechokwadi, Harare haina kukwanisa kuzobudirira. Takazoonawo zvakare nhasi uno, vachamisa vari muKwekwe vachiita Harare. Taona vatsigiri veZANU-PF vakwanisa kupfeka matisheti yevachamisa yeCCC vachiita sevatsigiri vevamisi chamisa. Saka ivo vanhu pavapinda mukati vangoti pamwe vanhu vatsigiriwo vebato reCCC. Izvo vatotumwa nebato reZANU-PF, ndivo vanhu vazokonzera mbonga mbonga. Tazorasikiwa nemumwe wedu nevanhu vangati vanodarika 17 nevakuwara vazoendeswa vavo kuchipatara, asi mumwe watorasikiwa neupenyu. Saka tinoona kuti ZANU-PF iri kukonzera mbonga mbonga, iri kutobhadhara vanhu vechidiki kuti vakonzere mbonga mbonga izvi. Mari tinototi mari yavakupa vechidiki iyo ingadai vakwanisa kugadzirawo migwagwa, kuvaka zvipatara, kuvhura zvikoro, kuvaka mayunivhesiti, zvaikwanisa kusimudzira nyika yedu pane kuti vabhadhari vechidiki kuti vakonzere mbonga mbonga. Tiri kuzoonawo kuti bato redu reCCC iro harisi kukwanisa kutenga vanhu, haritenge vanhu. Vanhu vanongoenda kumusangano vasina kupinwa, vasina kutagwa nemabhazi. Tiri kuona kuti ZANU-PF kuzoshandisawo mari yakawanda yekuhaya mabhazi mamwewo makambani kusanganisawo nezupo kuti atakure vanhu kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvoita sevana vatsigiri vakawanda, asi vatsigiri havana vari kutomanikidzwa kutakurwa nemabhazi avo kuti vaende kuMarara. Ndozvatikuona zviri kuitika zvikuru sei muno muZimbabwe pari kuitwa maMarari aya.
Imi makanyoresa kuvhota here pari zvino, uyezve zviri nyore here kuti vanhu vanyorese kuvhota?
Kanyoresa zvedu kuvhota, ini ndakagara ndakanyoresa hangu kuvhota, but tiri kuona kuti hazvisi nyore kunyoresa kuvhota, because zvakawanda zvatiri kuona zviri kubvunzwa pakunyoresa kuvhota kuti unyorese kuzovhota. Saka vamwe havana mamwe mapepa ekuti vakwanise kunyoresa zvakafanana nezvitupa. Kutora chitupa chaiko kuri kunetsa muno, saka vamwe havana zvitupa. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zviri kunetsa vamwe vanhu kuti vazokwanisa kunyoresawo pakuvhota, asi ini hangu ndakanyoresa kuvhota.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo mukoma, nekutitsigira zuva nezuva. Muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Chris, we're hearing there from one of our listeners, Tawanda Losi. He actually gave his name earlier on VOA Shona Facebook page. He's speaking to us from Harare, and he's just saying that he's not happy with what he saw happening in Kwekwe today. He says he's a member of the Citizens Coalition for Change, and he's not happy with the violence that occurred and also the loss of life today.
Yes, marvelous. Before we go back to our guest, let me read quickly our messages from the Facebook page. Sile message evele kuzifiso Ndlovu. Uthi yena uzifiso Ndlovu kanti yena upresident weCCC akukho yini angakwenza ukuvikela abalandeli ngoba bechaywa bebuye bebulawe kangaka kodwa yena uthule. And then we have another one from Tawanda Nduna, who's saying, I'm watching you from the Democratic Republic of Congo. Good evening. Thank you so much, Tawanda Nduna. And there's another one also from 3D Dube, who says, evening, Vasagazi Betu. Hai, siyabonga ke, siyabonga mlaleli wetu, 3D Dube. Marvelous, let's go back to our guests.
Aha, regai tiende kuna vatawanda dzokora, vanesu parizvino. Vadzokora, mungati tsananguroo kuti zvii zvamuri kuona kunge zvaitika muzuva ranhasi kuvatsigiri venyu veCCC kuKwekwe. Munozviona sei?
Zviri kuitika zvinototyisa, zvinokatyamadza kuti munguva ino yatiri munhu akwanise kumira, akwanise kuenda kunotaura nevateedzeri vake. President Chamisa kwese kwavari kuenda vari kutererwa. Mukada kuona kuti nyaya yemhirizhonga yakatangira kupi. Pese panenge pachienda President Chamisa, ZANU-PF inoenda inokonzeresa mhirizhonga. Takazviona kumasvingo, tikazviona kwaMutare, kaitendera President Chamisa, vakapotsa vapondwa, vaurayiwa nevanhu veZANU-PF vanozikanwa. Munhu akapfuura kwaMutare, President Chamisa anozikanwa, haana kusungwa. Tikaona zvakare nezuro kugokwe vachienda paine zvese zvinenge zvichidiwa nemusangano, zvese zvaidiwa nemapurisa zvanga zvaitwa. Tikapiwa mvumo yekuti tiende kunoita rari kugokwe, asi ZANU-PF ichishandisa mapurisa yakarambidza, ichishandisa vanhu vaitorova vanhu, mapurisa aitorova vaiuya vaine mvura dziya dzinovava dzichidirwa vanhu, vanhu vaidirirwei. Touya nhasi kukwekwe, zvimwe chete izvozvo zvaitika. Saka tikutoona kuti nyaya iripo haisi yaani, inyaya yaPresident Chamisa. Vamunangagwa
vadzokora. Vadzokora, ndombokubatai mbichana ipapo, notoda kuti tibatsie vagift hostales vari kukwekwe ikoko, tinzwi kuti zvafamba sei, nekuti tozva kuti mafoni anogona kudona. Tichadzoka kwamuri nekuti mi muri muno. Alo, vasiziba, makadii? Hello. Regaiti mirire timbonzwa kubva kuna vasiziba vanga vari pachiitiko chanhasi. Tisati tichawanikwa tichienda kune vamwe vanyarikani vedu. Hello, vasiziba.
Hello, makadi.
Aiwa, tiri wadi. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Mungatitsanangurireo kuti zvafamba sei kupa chiitiko chanhasi kukwekwe.
Yaitika ndeyekuti munoziva kuti nezuro taiva tiri kugokwe, patakapiwa mvumo yekuti iite rali, tikazorambidzwa nemapurisa ekugokwe vachipikisana nezvanga zvataurwa nehigh court neheadquarters yekumapurisa. But pakazobuda vanhu neuwandu kurura kugokwe vachiafema their support for the alternative. Saka nhasi taita rali yedu kumbizo kukwekwe, patanga tine chinangwa chekuti introduce makandidates edu nekupurisa hwaro removement yemacitizeni itsva. Saka vachamisa pavapinda vachiadresa, ndo patanga vanhu vezanu vatenga regalia yavatenga kumavendas, vakapfeka regalia vakapinda muvanhu. Saka tiri mukati mekuadresa, ndo pazobudisa vamaketi nemanobcary nemasie vakatanga kurova vanhu. Ndosaka muchiona kuti rari yedu yambomira, because mukuru wemacitizens vachamisa vataura kuti no, tinomira yes for security reasons, asi hatimisi kuti ite program yedu, because security yedu yazokontena situation. Unfortunate posters voshayiwa, vanopa vakombe zabayiwa nesiye, because vanga vane mafumo vakomana vezanu vamobilizwa nezanupfeva achitowa instruction. Tapiwa report manje manje kuti vamwe vacho vanga tori nemagrinete. Saka ndo chitiko chaitika, 27 of our members were injured muprocesi itasiya. Ndofunga maona mapicha pachana nemukuru wenyika vachamika kunoona vanhu vedu vamwe vakuwadziwa vaitika mhirizhonga iyoyo, asi tazoita raleri kuti tipedze, nekuti vakomana nevasikana vari muzanu vari kunetsekana nekuti voita sei nenyaya yemovement yemacitizen. So kandosaka muchiona vachiita employ their last two in the show tuhevai.
Muri ipapo pane vasungwa here nemapurisa pachiitiko ichi, pavawanikwa ivo vachiwanikwa vachiita mhirizhonga kuvatsigiri venyu, vasiziba?
Ndonyaya iri kunetsa kuti vanunangaka vanotuma mapurisa tozosunga mavictim, nekuti ndo zvinoitika kuairport katine chirongwa futi. Ndaudzwa kuti ikoko vanhu vanga vavictimize vabva vanzimbime mapepetreta. Saka ndo problem iripo. So takamirira full report yeonarebe tikwinya aenda nemakombrez edu kupolisi kunoripota, because zvataita izvozvi kuloda report nekwamapurisa madetail of what happened. Tine tarisiro yekuti mapurisa achaiplimeta mitemo kuti asaabhuza kuti apinde munyaya dzematongero enyika, kana kuti vashandise against what is specific to the enemies of Zambia.
But in Makadaro, Chris, before Mr. Siziba drops off, you might want to ask him a question before we go to one of our guests, Joanna LeBranc, who's also on the line.
Oh, okay. Siyakwamukela kuhlelo Mnumzana Siziba.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga labalaleli.
Yeah, Mnumzana, ungasitshela ukuthi kusehlakalo lesi sisizwayo salamhlanje. Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo? Abantu laba bafike begqoke impahla zebandla yini, bangena phakathi kwabantu kumbe ngabantu abaphose izikhali zabo bephandle kwabantu?
ZANU-PF ithenge ama-t-shirt ethu lamabharetha ekukona ukuthi okokuqala iyembe zawube iyembe ezintsha, okwesibili zonke bezigqoka amabharetha abahambe bathinga emuntwini oyedwa bathwala-ke izinduku lama-mashethi amabhemba bathwala njalo le mkhonsi ukuze ngoba one of ama-comrades esilazekelwe nguye uhlatshwe ngomkhonto obuthelwe ngabantu bezanu-PF. So babuye bangena ebantwini ngenxa yokuthi abantu bekhwekhwe balokhu bethisela ngendaba zamabhemba. Yikubona nxa bengaphila befuka ibhemba phane bethisela abantu, yikho lapho ukuthi abantu nxa beseparata bethi be-attacka ama-citizen ngakhangela ngabantu abadala abalinyaziwe nabomama because bebesebantwini belalele umongameli wazuke nonsentamisa yeadvesa.
Manje-ke ibandla amapholisa wona athini ngoba kuthe kusenzakala lokhu sibone kuma-videos kusenzakala kungani kulabantu abafike babamba laba bantu kade besenza khona lokhu, kuhambe njani khonapho? Njalo lamapholisa athini?
Amapholisa siwavumela ukuthi bebuye beze njengoba kusemthethweni bezomentenilo yilikoda. Yikho kathesi-ke embizo ukuthi sibone ukuthi ama-reports ayenze ukwenzela kungabothwa abantu abangama-victim kodwa kubothwe ama-perpetrator ngenxa yokuthi amapholisa wavumela ukuthi engene ukuze kumentenilwe yilikoda ngenxa yokuthi abantu abathunywe izanu-PF abanye bengabanjwa amapholisa bayarilisa nokungabahluphekile enkantolo. So kuyinto okufanele sinangeyikho ukubona ama-citizen beclear ngendaba yokuthi asisoze savumela kube ne-violence elizwe kunxa yokuthi ukuthetha kufanele uyenzakale kungela violence. Yikho sitshela abantu bethu behlale becawm bezetisikenze ukuthi sicontinue phambili ngama-program ethu kulisizo ngenxa yokuthi sesilose siluze one of our comrades on account of politics. Kuyinto esingayikhangeleliyo ngenxa yokuthi kufanele ukuthi abantu be-contestane political kungela problem ngokuntshisana ukuze abanye bebusa yikuthiyana kwamapholisa ukuthi liza busa njani ngendlela ethiyeneyo. Akufanelanga ukuthi kube yinto enza ukuthi umuntu eze efela indaba zombangazo.
Hayi, siyabonga kakhulu. Asazi ukuthi ungenelisa yini ukuthi ubambe nje kancane sixoxe lo munye siyaphenduka kuwo.
Okay.
Thank you.
Chris, we have a special guest that is joining us in a little bit, Joanna LeBranc. She is an expert when it comes to monitoring elections and making sure that, you know, they are credible elections in various countries. Welcome to the program.
Good afternoon. Thank you so much for introducing me. I appreciate it. And just a slight correction, I am a national security informed policy expert.
Thank you very much there. So from what you're observing on the situation in Zimbabwe, what would you say is your take when Zimbabwe is heading into general elections next year and also by-elections this coming month?
Well, what I can say is that historically, Zimbabwe has always had a high voter turnout, which is better than a lot of countries across the world. You look at, you know, certain countries in the Caribbean, for example, you have countries where you have roughly 21% voter turnout when the voting population is maybe at 10 million or so. So I think Zimbabwe has an advantage in that respect in terms of the number of people that are engaged in the process. But however, the notion of free, fair, transparent, and inclusive elections in Zimbabwe and obviously across the African continent has always been a major concern for those of us in the foreign policy space. So I think that it is incredibly important for us to emphasize on having a system that is transparent, you know, that will not undermine the electoral process. So organizing and holding elections are not sufficient, right? You know, if optimal conditions are not met in terms of participation and so forth. So again, it is incredibly, incredibly important for all of the stakeholders, civil society, the private sector, the religious sectors, and all aspects of society to really be a part of this democratic process for it to be actually successful.
Mm-hmm. And we see that America imposed targeted sanctions on President Emmerson Mnangagwa and his inner circle and gave them conditions for the removal of these by holding free and fair elections. Yet the current campaign has been marred by violence targeted against the newly formed Citizens for Coalition for Change. What do you think would be the outcome of all this that we're seeing developing on the ground?
First and foremost, I think the idea of, the reality of the violence on the ground leading to the elections is heartbreaking. And, I call on political actors to find a peaceful resolution to this. And we understand, politics can be a very emotional thing, right? Because we understand politics determines who gets what, when, and how. And everybody's fighting for a piece of the pie to ensure that whomever is elected it truly represents the interest of the entire population and not a particular sector. But as it relates to the imposition of sanctions, we know that sanctions often impact the most vulnerable aspects of a society, and usually the people that the sanctions are targeted at usually are not harmed by them. It's the people, it's the poor people, it's the women, it's the children, it's the elderly who are impacted, the poor. So as the world and the United States considering imposing or as it has already imposed certain sanctions, it needs to be clearly assessed to ensure that those sanctions don't have a detrimental impact on the population, that the sanctions that are aimed at targeting a particular individual actually target the individual if they are legitimate. And also when we look at the sanctions, there's an argument about the reliability and the due process. Individuals have the right to be heard before those sanctions are imposed? And the answer is no. And we know in the legal system, usually people have the right to be heard. But unfortunately, we see with these sanctions, the decision is made based on reports from credible human rights organizations, the U.S. Embassy and other stakeholders. But the person who's targeted, who the sanction will be imposed upon, don't often have the ability or the opportunity to actually challenge those sanctions before they are imposed. So I think we need to reassess and reevaluate the notion of the imposition of sanctions on individuals across the African continent, in this case, certainly Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much for taking your time to join us here on the program. We hope that we can catch up with you again at some other time.
Certainly. Thank you for your time.
Thank you, Chris.
Yes, marvelous. We have another guest, Dr. Frank Guni, and he's a member of ZANU-PF based right here in the United States. Welcome to the show, Dr. Guni.
Thank you. Thank you for inviting me.
Thank you so much. Dr. Guni, I don't know if you are privy of the details of a rally today where we understand violence broke out and one individual lost their life, and it was at the CCC rally. Have you heard anything?
Yes, we do understand that there was violence in Kwekwe, understand, and we are saddened that violence erupted and the individuals are in hospital and someone has lost their life. That's a sad development and an unnecessary development in our democratic Zimbabwe in the 21st century.
And that has led to some people saying that this is typical of ZANU-PF violence. What is your take on that? Is it the DNA in ZANU-PF that, you know, this violence streak?
Well, it's inaccurate to say this violence in particular had anything to do with the ZANU-PF. No one can tell us right now that the individuals or the protagonists in this conflict had anything to do with the ZANU-PF. There's ample evidence out there which clearly demonstrates that the MDC and its multiple factions has engaged in various instances of violence. Going back to, you can count Priscilla Misea Rambwe being beaten by party youths. You can go to Elliot Mangoma, Tendai Biti, Tokozani Kupe. There is a plethora of evidence of MDCs and now CC involved in violence. I don't know why MDC and now CCC are trying to break ZANU-PF into their own violent situations. But ZANU-PF, we call upon the Zimbabwe Republic Police and all our security arms of state to investigate and find the culprits and ensure that there is no violence from any quarter. We want peaceful processes of democratic campaign for elections, and free Zimbabweans should be free to choose whomever they want to represent them in any election in a peaceful manner. ZANU-PF does not advocate for violence.
Oh, thank you so much. Please do stay on the line. I hope we still have Mr. Siziba. Unfortunately, Mr. Siziba dropped. Dr. Frank Guni, what can you say about, you know, the allegations that these people actually bought CCC regalia and then armed themselves and infiltrated the crowd where they then unleashed the violence? They are saying that it was, because we spoke to the deputy spokesperson of the CC, and he says that they have information from Kwekwe residents that these are none other than ZANU-PF people.
If they have such evidence, then they should submit the same evidence to the police or other arms of state security to ensure that there are proper investigations. Hearsay is not evidence. And whether or not there was infiltration, we don't know for a fact. We cannot, as a ruling party, rely on hearsay. As a ruling party, it is our responsibility to urge the government of Zimbabwe to ensure that there is adequate security and safety for all Zimbabweans, to engage in a mature political discourse, democratic electioneering, and ensure that our elections are not only credible, but are done in a peaceful manner. If there is anybody who knows that these people who were engaged in CCC violence had anything to do with us, then they should bring that evidence. And if they are our members, they should be brought to book.
Yeah, but
ZANU-PF has never brought, or it has never authorized any of our members to be engaged in any kind of violence or stifling other people's rights to democratically participate in elections.
But yesterday, Dr. Guni, we saw the CCC being given permission by the High Court to hold a rally. But at the same time, we saw police disrupting that rally. I mean, where's the fairness there?
Well, we don't speak for the police. The police are part of the government. The police are not ZANU-PF. I speak as a member and as the representative of the ruling party, ZANU-PF. The police are an arm of the state. They are not an arm of ZANU-PF. So we should direct those questions to the Zimbabwe Republic Police. We don't know why the Zimbabwe Republic Police ended up disrupting a political rally. Even though at
Thank
the court
you.
We understand that they did say the police had given permission and they denied that there were efforts or attempts to disrupt that rally. So we don't know what happened, and we encourage everyone, especially the media, to find out from the ZRP what happened and why they disrupted that political gathering. I'm sure they have a reason, but we don't know it. And I repeat once again, the Zimbabwe Republic Police are an arm of the state. They are not an arm of ZANU-PF.
Okay, thank you so much. Although we see they seem to be favoring ZANU-PF in some cases. But anyway, thank you so much for the input, Doctor.
On that note, let's also give an ear to some of the people that are actually live streaming with us. I will go to Facebook page, YeVOA, Shona Tombotari, Sapo, Tangatru Kunzwa Kubatore, Kubakubatore, Zano PF, Vafring Guni, Vashtaura, Opungwa Zavo, Regaitone Pana Danisile, Chianikwe, Arkuti Asi, Anzi, Jinukuitika, Shimwe, Jichaita, Kutukuve Nengozi, Rudi Angoshi, Arkuti, Ashunjaka, Oma Simbarashe, Chapurombe, Anzi, then, and please ask him about yesterday. Arikutaura kuti dai mafunza vezanopf vava kuti kochi chakaitika nezuro. Simbarashi arikuti they sent police in Gokwe Guni. Nena havasi kufarira zvamuri kutaura vaguni. Keith Mutengo anzi saka police yaiiteiko kuGokwe. Yakatumwa nani ndokutaura kwavari kuita. Asi ndiri kunzwa zvakare kuti pane vamwe vanyarikani vari pano. Handisi kuzoti chiri nevebato CCC here vari pano. Tisati taenda kune vezanopf kuti tiwanikwe tichipa mukana wakafanana kune vese. I'm not sure if we still have the Citizens Coalition for Change representative here, if Tawanda Jokora is here, so we can just hear from him before we switch over to ZANU-PF. Vitalis Musigwa, I am sure Chiwenga is happy. He will be drinking. No, we don't read things that are not, progressive here. But I understand that some of the people have cut off. Chris, over to you.
Yes, we have a number of messages here. Silabalaleli ke abasithumele imlayezo yabo. Siqale ngo Pretty Moyo uthi yena sifuna ithuba lokuvota sisemazweni, but liyasincindezela ngokungasiphi ithuba. Can we have detailed information from someone in Kwekwe? We already have that. Anyway, time is fast running out, so we have another guest, and this is Mr. Regis Charumbira. Welcome to the show, sir.
Thank you very much.
Yes, sir. We just heard from one of your colleagues in ZANU-PF, Dr. Frank Guni. We asked him the question about the violence that broke out today in Kwekwe. And he says the police are going to work out and find out, but the CCC says they know that it's ZANU-PF. What's your take?
Thank you very much, Studio 7. I think we are all aware that the crying foul of the MDC, now the Chamisa Chete Chete, is always coming about during campaigns. We see that now that the president said we have okayed all the rallies because we have quenched the COVID-19 pandemic, and people are free now to go to these rallies. They always come up with fake abductions, fake violence, and things like that. It is very unfortunate that the pictures that are circling around in the videos where Chamisa orchestrated a fake assault being directed to ZANU-PF at his rally.
But
and then
not,
before he was taken off the stage,
not fake, sir, because we have lost a life.
Just hold on 1 second.
Okay.
Before he left the stage, Chamisa clearly was recorded on the video telling his youth and his supporters to attack ZANU-PF, saying, we know that these people who are causing violence over there, they are from ZANU-PF. He actually directed his fans or supporters to attack ZANU-PF supporters. We have pictures of ZANU-PF youth, people wearing T-shirts for Kombe Vidi Mnangagwa, being carried now by the ambulances, being assaulted. I think probably we're going to have some death of our people as well who were wearing our regalia. And for me, I think that one is already a criminal. It's a criminal act that was committed by Chamisa himself for directing people to cause violence.
For us
to always look at the MDC and say because the MDC are the ones who were assaulted, why we, the ZANU-PF people, we have got the leader of a political party actually directing people to attack people who have believed to be ZANU-PF. To me, that one is a criminal offense.
Tombo, kubata imuromo ipapo vasharumbira. Kuti zvamuri kutaura kungoti hatisi kuzoti chiri here neve MDC neve CCC parunare pari zvino timbowapawo mukana wokutaura nekuti zvinhu zvaitika tiri kuona zvakawanda zvacho zviri padande mutande asi tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu tichaedza kuti tinzwewo divi reCitizens Coalition for Change tichitenda zvakare vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi nekuti nguva yedu yadyanana pana Joanna LeBlanc anga ari pano Citizens Coalition for Change Siziba uyezve vatavanda dzokora vaFrank Gunu reZANU-PF ine ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
And I'm Chris Gande. Good night, Zimbabwe. And let's meet again the same time next week or during the week.